Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 3, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Benjamin Mabenge vachiti pane vamwe vanhu vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika kuburikidza nekukanganisa zvinhu munyaya dzezvoupfumi asi vachiti havasi kuzobudirira. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mashoko akaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube nezvemamiriro ebhajeti renyika anoratidza kuti nyika haina utungamiri zvapa kuti vakawanda munyika vave muurombo hunotyisa. Vatori venhau veNewsday nhasi vasungwa nemapurisa pasi pemutemo mutsva uchangodzikwa weData Protection panyaya yavakanyora yegakava repanovigwa vanhu kuGlen Forest Memorial Park. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Benjamin Mabenge vachiti pane vamwe vanhu vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika kuburikidza nekukanganisa zvinhu munyaya dzezvoupfumi asi vachiti havasi kuzobudirira. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamarinda eHeroes Acre muHarare, vaMnangagwa vati pane vanhu vavasina kuda kusoma nemazita vavati vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vati nyangwe zvose zviomesei vachakunda muhondo yezveupfumi.
All the much nations of our detractors who are fighting us on the economic front.
Hondo yekutanga yechimurenga takarwira musango nepfuti, asi hondo yechipiri yatiri kurwa iko zvino ndeyeupfumi hwenyika yedu. Tinoziva kuti kune vavengi vari kutirwisa, asi hatifi takasarenda. Ticharamba tichirwa, tichirwira upfumi hwedu nenhaka yedu kusvika takunda vavengi vese.
Never surrender our economy.
Ataura akamirira mhuri yavamabenge vaEi Mabenge vatenda hurumende nebato rezanu PF nekuvapa chiremerera chepamusoro-soro chegamba renyika.
Your Excellency, Fred Martin Matanga arira apa. Akava mwana wedu wekwaMabenge by birth and by nature. Badaka zvivangwana weZimbabwe yose by calling. Since then, the family and the nation have shared him and his values and principles to one another. Naizvozvo, muri kwaMavengi, inoda kutenda imi, Your Excellency, your entire government and the ruling party. Tinotenda nebasa ramakabata panguva yekurwara kumwana wenu. Nebasa rabatwa kubva musi kwaatisiya nokusvika patave nhasi. Neramangwana remhuri yedu yose. Tinokutenda, Your Excellency. I thank you.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi Vati vanotenderana nemashoko avamunangagwa ekuti magamba anofanira kuremekedzwa.
Chandingangoda kuwedzera kusimira radza pane zvataurwa nemutungamiri wenyika nhasi tiri kunzvimbo yemakuru eNational Heroes Circle kwakuchiriga baba vedu retired Brigadier General Mabenge. Mukuru wenyika atiwo atsanangurira kuti vamabhenge vanga vari munhu wakabuda munyika inoyi vaine makore mashomashomo makwazvo vachienda kunobatana navakomana navasikana vakasunungura nyika ino. Zvanga zvisina kunyorova, ranga riri basa rakaoma kwazvo, raida ushingi kuti kukunda matambudziko ose aisanganikwa nawo muhondo kurwisana nemapambepfumi varungu verudzi rwechibritish vanga vakapamba nyika yedu. Zvinhu zvatinofanira kuramba tichicherechedza kunyange iko zvinotatarisana nezororo remagamba reNational Heroes Day. Tinofanira kucherechedza vakomana nevasikana ava vapenyu nevakazorora nevakasara ikoko vasina kukwanisa kusvika munyika ichipikirwa, nokuti basa ravakakura rakakoshera tose zvisinei nokuti tinobva kune mapato akaita kana kuti tinopinda chechi dzomutoo upi. Takarwirwa tese, tinofanira kucherechedza.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalos Siziva vati havasi kuona kuremekedzwa kwemagamba iko zvino.
Maita basa isu setripusi tinotungamirwa navachamisa tinoremekedza magamba enyika because we value their contribution to the liberation struggle. Tatinoziva ndechekuti tinofanira kuita finished and finished business of the democratization project because panyaya yechimurenga panga pane nyaya yeupfumi, nyaya yekusimudza vanhu vatema nenyaya yekuti vanhu vatema vaende makodzero ekuvhota. Ndo nyaya dzati kuita advance kuti tipedzise basa rakatangwa nemagamba akasiyana kubva kuna Lukaus Masuku, vana Nikita Mangena, vana Chikepo, vana Joshua Mukabwe Nkomo nevamwe wamagamba. Takataura setripusi kuti August we declare it kuti mwedzi wekucelebrate maheroes, yatinoti the month to celebrate our heroes and heroines of the liberation struggle.
Brigadier Mabenge vaizivikanwa nezita rekuti Comrade Fred Matanga munguva yehondo yechimurenga. Vakaberekwa mugore ra1954 kuzvishavane. Kubva muna 2010 kusvika muna 2014 vaive nhengo yebhodhi reZBC. Vakambovawo nhengo yebhodhi reZimbabwe Defence Forces Commission. Vasiya mudzimai amai Rose Jema nevana vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Ivan Zizininga.
Mutungamiri webato rinodzokorora, mapurisa nhasi asunga vatori venhau veNews Day akavapomera mhosva yekutyora mutemo weData Protection Act nenyaya yavakanyora yegakava rinonzi ravepo pakati pekuti ndiani muridzi wenzvimbo ine marinda eGlen Forest Memorial Park muHarare. Vasungwa vanoti mupepeti mukuru webepanhau iri Wisdom Mudzungairi, mutori wenhau Desmond Chingaire uye gweta rekambani iyi vatatenda chihokora. Bepanhau iri rakanyora nyaya yekuti mumwe ane zvikamu muGlen Forest Memorial Park, Joseph Richard Krongovich, ainge apotera pamuzinda weEU munyika sezvo aiti aitya kuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ranga richimirira vatatu ava vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu.
Hongu mapurisa emuZimbabwe nasi vasunga mutori wenhau weNews Day anonzi Desmond Chingarande. Zvakare vatora mukuru webepa reNews Day ano editor weNews Day anonzi Wisdom Mudzungairi, pamwe chete nekambani inotsigisa bepa iri inonzi Alpha Media Holdings. Vari vatatu kudaro vapomerwa mhosva yekuti vakatyora chimwe chikamu chemutemo weData Protection Act.
Vange vachipomerwa mhosva yei?
Vachinenedzerwa kuti pane nyaya yakaburitswa mubepanhau reNews Day yaitaura pamusoro pezvekuGlen Forest Cemetery, ichiburitsa nyaya yekuti pane chimwe chikamu cheGlen Forest Cemetery chisiri kushandiswa zviri pamutemo, zvinopa njodzi yekuti mamwe makuva avepo achazosvika pakufukunurwa nekuda kwegakava riripo rekuti zviri kuitwa pamutemo here kana kuti hazvisi. Mapurisa azoperera pakutora mhinduro dzavo vari vatatu. Mushure mangu vatora mhinduro dzavo vati vachambozeya uye kuferefeta zvakare pamusoro penyaya iyoyo, vozotizivisa mumazuva anotevera kuti urongwa hwavo hwakamira papi.
Pane vamwe vatori venhau vati vambosungwa here vabhamu vachipomerwa mhosva dzekutyora iwo mutemo weData Protection Act.
Vanhu vatotanga sekuziva kwandinoita uyu mutemo uchiri mutsva hausati wanyanyisa kushanda zvakanyanya. Especially takatarisa chikamu chacho chavasungirwa, vashoma-shoma vanhu vati vabatwa nacho vasungwa pamusoro pechikamu ichocho.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano razivisa nhasi kuti hapasati pave nemunhu akabatwa nechirwere chemonkeypox, icho chiri kuwanikwa kune dzimwe nyika, asi rikati vanenge vaona vachiita mapundo asinganzwisisike vaende kune vana chiremba kunovhenekwa, sezvo iri imwe yezviratidzo zvekuti munhu abatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti zvinofadza kuti chirwere ichi hachisati chasvika munyika, asi hurumende yeZimbabwe inofanirwa kugara yakagadzirira nhomba dzekuzobaya avo vanenge vachibata chirwere ichi kuti chisapararire, sezvo chiri nyore kuzadzana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Chandinoona Mavelas ndechekuti monkeypox inenge yapararira kunyika dzakati wandei. Manumbers akati wandei ari kuUSA kune like 5,000 and something. Of course kuEurope kunewo manumbers awanikwa. I am not sure kuti testing ine anything to do with it here, kuti matesti ari kuitwa zvakakwana kune dzimwe nyika. Asi chirwere chokuti kana even muUS munomu hatisi kuona vanhu vakawanda vari kuya kuchipatara nemonkeypox.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichi kuti agara akazvigadzirira?
Chaangaziva nacho ndicho chirwere chinoparadzirwa kuvanhu. Munhu akaita monkeypox anokwanisa kuparadzira kune vamwe. Saka kana ukaita contact nemunhu ane monkeypox, that's one way to know. The other way ndemasymptoms emonkeypox anosanganisira iwo atingati mapundu kana rash yakada kufanana nerash yechicken pox. Koitazve kukosora, marespiratory symptoms, sore throat, koitazve kupisa muviri. But the main thing kuita contact nemunhu anenge ane monkeypox.
Chirwere ichi chikasvika kunzvimbo yakadai seZimbabwe, kunyangwe bazi rezveutano riri kuti havasati vaona chirwere ichi, ingagone here kuchirwisa Zimbabwe?
Haikukwanisa kuchirwisa chirwere. The good news nemonkeypox ndeyekuti tinoti case fatality rate, vanhu vanoshaya nemonkeypox vashoma. Of course masymptoms erasha yaanokwanisa kurwadza zvichilasta kana even 2 to 4 weeks sometimes, but most people will recover. Saka chinenge chidiwa kutevedzera maprotocols kusanganisira kuti vanenge aita chirwere aitwe isolation, uyezve awane yatinoti supportive care. Supportive care zvinhu zvakaita semafluids, pain control, zvekungoti kumaneja masymptoms munhu achipora, uyezve vaccination. Mavaccine haasati anyatsa kuwanda pasi rese. Saka that's one thing that hurumende inofanira kunge yakagadzirira kuti vaya vanenge vabatwa nechirwere nevanhu vari around vanhu vane chirwere vawane mavaccine vari at high risk. And mamwe magroup ari at high risk anosanganisa ngochani, for some reason it seems like ndokwa yatanga kunyanya kupararira. So it would be important kuti vanhu ivava vakurumidze kubayiwa nhomba yemonkeypox.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi vaita musangano nevatungamiri wehurumende yeTaiwan muguta guru renyika iyi reTaipei kunyange hazvo China iri kuratidza kusafara nerwendo urwu. Nezuro amai Pelosi vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi amai Tsai Ing-wen. Amai Pelosi ndo munhu mukuru mukuru wekutanga kubva kuAmerica mumakore makumi maviri nemashanu kushanyira Taiwan inova chitsuwa chinonzi neChina idunhu rayo. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti kunyangwe kukaurai ndinodzokorora. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti kunyangwe kuurayiwa kwemutungamiri weAl-Qaeda Ayman al-Zawahiri kuAfghanistan mukupera kwesvondo kwakakosha, America iri kuramba yakaisa ziso rayo pane vamwe vanopfurikidza mwero vachidyidzana nechikwata ichi vari muMiddle East, Africa neAsia. Chikwata cheAl-Qaeda chakavambwa muna 1988 naOsama bin Laden uyo akaurayiwa nemauto eAmerica muPakistan. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro namukoma Trinity Munyaradzi Dlivayo vanobva kwaChakohwa kwaMutare avazivikanwa munyaya dzemimhanzi nerekuti DJ Olomatete. Mukoma Dlivayo ndiwo zvakare muridzi wekambani inoita zvekuvaka yeMashonaland Construction Company iri kuLancaster mudunhu rePennsylvania muno muAmerica uko vagere. Vakabva kumusha muna 2018 vakasvikoendirira mberi nemabasa avaiita vachiri kumusha anosanganisira yekuvaka dzimba pamwe nekuridza mimhanzi mumabiko nemumagungano mavanokokwa. Nekuona kukurawo kwedambudziko rezvinodhaka mune vechidiki vari kumusha, mukoma Dlivayo vakabatsira kuumba chikwata chemimhanzi nemitambo chevechidiki chinonzi Coconut Entertainment chiri mumusha wekambuzuma muHarare. Vanoti izvi zvave kubatsira vechidiki ava kuwana zvekuita pamusoro pezvo vachizviwanira mari kubva mumitambo nemimhanzi zvavanoita. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoitawo zvekuridza music, tichiofa maDJ services kune vanenge vachiita mafunctions avo akadai semagraduation party, mabirthday parties. Tinoofa PA system kune vanenge vachiita PA system. Tinoofa zvakare maservices edu kune vanenge vachiita michato. Iri basa ratinoitawo maweekends separtime, but basa redu hombe tine kambani yedu inonzi Mashonaland Construction inova iri kushanda munyika muno meAmerica pari zvino.
Mabasa api amuri kunyanyoita muri kuMashonaland Construction?
Tiri kunyanya tiri kubata tiri kuMashonaland LLC, Mashonaland Construction Company, inova iyo inoita kitchen remodeling, basement remodeling, bathroom remodeling. Tinoita framing, we do exterior and interior painting, we do home remodeling. Ndingangoti tinoita zvese zvine chekuita nedzimba dzemuno muAmerica. Pari zvino ndo basa redu zhinji ratinenge tichiita nguva dzese. But kana ichinge yasvika nguva yekuzorora nguva yemaweekends kutaura kwandaita, ndo patinobudawo tichienda kunoridzira vanhu mumhanzi nekuvatandadza nenzira dzakasiyana-siyana.
Zvinhu zvamakatanga mave muno muAmerica here kana kuti zvinhu zvamaita muri kuZimbabwe?
Zviri zvekuridza mumhanzi zvinhu zvatakatanga tiri kuZimbabwe. So patakazongouyawo kunoku tichibva tangopfuurirawo nebasa irori. So hazvisi zvinhu zvatakatangira hedu kuno, zvinhu zvatakatangira tiri kuZimbabwe mugore ra2008 kusvika pari zvino tichiri kungozviita. Zviri zvekugadzira dzimbawo takazvitangawo zvakare tiri kuZimbabwe, but zvinozongotisiyanei nekuti mavakirwo anoitwa kuZimbabwe nemavakirwo anoitwa dzimba kunoku akatisiyanei. So tazouyawo kunoku ndopatakazodzidzawo maitiri avanozviita kuno tichibva tatangawo kuita zvedu tega. ndopakazomuka Mashonaland Construction inova iri kupa maservices kune vanhu vakasiyana siyana.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kuita zvekubatsirawo vangava vana vezvikoro kumusha dzingava nharaunda kwamunobva kwachakohwa?
Mushure mekunge tauyawo kuno kubudikidzawo nenyaya dzatinenge tichinzwa dzinenge dzichitika kumusha dzekuti vechidiki vakuita zvemadrugs, vari kuita zvakasiyana siyana, takaedzawo nepatinogona kuunganidza vechidiki tikaforma a dance group. So ndokwavanoswera vachidzidzira kutamba, vachidzidzira izvo zvemumhanzi, vachidzidzira angave matarenda akasiyana siyana. So tine vari kutungamira chirongwa ichochi. So tine programu yatakavhura yegroup rinonzi Coconut Entertainment. Mukaenda paFacebook munovaona varipo, ndevechidiki vakati vandei vanenge vachiuya nematalents akasiyana siyana vachishare. So zviri kuvabatsira nekuti vari kuwanawo mari kubva kwazviri, nekuti vanohaiwa munzvimbo dzakasiyana siyana vachienda kunoita showcase matalenta akasiyana siyana, kungave kutamba, kungave kuimba, kungave kuridza mainstruments. Vari kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachiita basa irori. So ndinofara nekuti zvinhu zviri kubudirira, zvinhu zviri kufamba zvakanaka chaizvo, nekutiwo vari kuhaiwawo nevanhu vakasiyana siyana. Zvakare kunokuwo tiri kubatsirawo kuvabhadharira maschool fees. Vashoma vacho vatakasarudzawo kubatsira ivavo, tiri kubatsirawo nemaschool fees. Tinotumirawo hembe dzekuti vapfeke dzakanaka, tinotumirawo zvinhu zvekuti vashandise pavanenge vari kuita basa irori.
Imo muno mudiaspora tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe, matambudziko apiwa muri kusangana nawo?
Ichocho ichokwadi, nekuti tiri mubasa redu rekuvaka dzimba iri rine matambudziko aro ekuti kazhinji kacho pane hatinoita tinoti mabids, ekuti unenge uchibhidha mabasawo muchida kutorawo mabasa akati kurei kuti miite. Kazhinji kacho tinonyanya kuzosangana nematambudziko ekuti pane karusarura ganda kanoitika kana muchinge muri kubhidha imomo. Ndoo mamwewo matambudziko mazhinji atinosanganawo nawo, kwetawo mamwe matambudziko ekutiwo kana muchinge mapedza basa vamwe havadi kubhadhara.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe mukoma Trinity Munyaradzi Zviwayo, vanozivikanwa zvakare nerekuti Olo Matete, vari parunare kuLancaster mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Bato reZANU-PF raburitsa mashoko richishora kushanya kwemutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica, amai Nancy Pelosi, kuTaiwan. Mashoko aya aburitswa nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vachita America iri kuda kushokosva China. Rwendo rwaamai Pelosi ruri kushorwa zvikuru neChina, iyo inotora Taiwan sedunhu rayo. China yanga ichishora rwendo rwaamai Pelosi ichiti mauto ayo anogona kutora matano. Asa amai Pelosi vaudza vatori venhau kuti rwendo urwu rwanga rwakakosha sezvo vanga vachida kuratidza musiyano pakati peutongo hwejekerere nehwekumbunyikidza vanhu nekutonga nedemo. Vati Taiwan iri kuratidza chaedza mudunhu iri, kwete zviri kuitwa neChina. Amai Pelosi nechikwata chavo vakasvika muTaiwan nezuro vakasimuka nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF watafadzwa mugwadi.
Chimiro chiripo ndechekuti sokutaurwa kwazvaitwa nemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa, the party national spokesperson, ndechekuti musangano weZANU-PF une hukama hwakasimbarara neushamwari hunodakadza nebato rekuChina rinotonga Communist Party of China. Naizvozvo mukuirirana kwedu, bato reCPC kubudikidza neutungamiriri hwao rinomira nemusangano weZANU-PF nenyika yeZimbabwe.
Vanomira nemipango vadzakaita sei vamugwadi?
Kunyangwe pose patinotsoropodzwa nezina maturo kana kuitirwa zvakashata kana kurongerwa tende nenyika dzekumadokero, vanomira nezvo. Isuwo semusangano weZANU-PF nenyika yeZimbabwe sebato riri kutonga kubudikidza nemutungamiriri wedu vamunangagwa, tinoshora danho ratorwa nenyika yeUnited States of America kutumira mutauriri mukuru weparamende yavo kunzvimbo iri pasi peutongi hweimwe nyika, in this case China. Nyika dzose dzinodyidzana neChina pasi rino dzinoziva kuti China zvinoreva mainland China, zvekare tichisanganisira neTaiwan Taipei, chinova chitsuwa chiri anda utongi hweChina.
Asika pane chakaipa here kuti America itumire nhumwa kana kuti mutauriri wedare reparamende kuTaiwan?
Chimiro chokudena ndo yainzi aggression muchizonzwa kare kuchinzi nyika dzairovana. Zvinotanga neaggression yakaita seiyoyi. Kudena nyika yakazvigarirawo, nyika dzakazvigarira kutsvaga kuda kukanganisa kudyidzana pakati pedzimwe nyika neChina. Saka isu tazvishora sebato rezanupf kuti aiwa hazvitenderwi izvozvo. Zvavaita hazvina kusiyana nokungokara kwatonzwa kuti pika wekuAmerica weparamende yavo awane kwaari kuguruve uko achiita zvaanga achiita, achionana nemadzimambo edu ikoko achiitawo zvaanga achiita ikoko. Zvino zvingaita here? Hazviiti. Saka ndo zvatataura kuti zvaitwa neAmerica zvinonyadzisa, hazvitarisirwi kunyika, especially nyika huru dzinokondirola kana kuti dzine chekuita nezvekufambiswa kweupfumi pasi rese dzowanikwa dzichitarisana neminondo nekuda kwemaitiro aitwa neUnited States of America.
Asi haisi kodzero yeAmerica here kudyidzana neTaiwan kana ichida, nekutika iyo Taiwan inozvitora senyika yakazvimirira ichida inambobvira yaenda pasi peutongo weChina?
Hazvitenderwi kuti vanhu vanongobva kwavabva vachicharika mudzimba dzevamwe kana munyika dzevamwe. China is a sovereign country. Sovereignty yayo inosanganisira neTaipei, Taiwan. Koivo vanozongokaruka vaenda kunyika dzevamwe, voenda kunodenha ikoko. Zvina kunaka izvozvo. Zvinokanganisa kudyidzana pakati penyika pasi rese. Zvinokanganisa kuwirirana pakati pedzinyika. Zvinokanganisa zvekare kudyidzana kwavanhu pasi rino rose.
Vanga vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Mashoko abva kunava Chris Mutsvangwa, mushambadzi webato rezvematongerwe enyika reZANU-PF, maererano nemaonero akasiyana ari kuitwa nenyika yeAmerica neChina pamusoro pokushanya kwasachigaro wedare reCongress rokuAmerica, Mai Nancy Pelosi, kuTaiwan. Anofanira kujekesa pachena mashoko iwayo ava Mutsvangwa kuti mashoko ebato reZANU-PF haafaniri kunge ari mashoko enyika yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nokuti pano mutsauko mukurusa pakati pebato reZANU-PF rezvematongerwe enyika nenyika yose yeZimbabwe. Ndaona mune mavarawo kuti Zimbabwe yakati, Zimbabwe yakati, maererano nebope iro reiro. Ndinopokana nazvo kuti vanotaura mashoko avataura vachibatanidza Zimbabwe neZANU-PF kunge chinhu chimwe. Zimbabwe neZANU-PF mapoka akasiyana. ZANU-PF ibato riri muZimbabwe. Zimbabwe haizi mubato reZANU-PF, uye haizi ZANU-PF yoga. ZANU-PF ibato mugari womuZimbabwe, bato nevanhu. Saka mutsauko ipapo unofanira kujeka.
Ko, munoona sei iro gakava pakati peAmerica neChina pakushanya kwaMai Pelosi?
Hazvinetsi nokuti kuno murayiro kana kuti maitire ebasa pakati pedzinyika dzinoryidzana. America neChina inyika dzinoryidzana mune zvakawanda wanda zvekubikwa kwefuma, mabhizimisi nezvakawanda wanda. Saka pano murayiro wamaitirwo ebasa okuryidzana kwenyika pasi rino. Zvinotaridza America neChina dziri mbiri, zvozotaridzazve America nedzimwe nyika, America China nedzimwe nyika pasi rino. Saka pana maitiro okuryidzana. Kana paita gakava, tinotarisa maitiro akawiriranwa.
Tinotenda mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 3 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Triple C uMnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kube lobubelo kwezenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezida ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi azisoze ziphumelele. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisele enkantolo namuhla zisithi uhulumende kumele axotshe izizalwane zakwamanye amazwe zona ezithi zidala amacala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iphephandaba leNewsday lithi intatheli zindaba zalo ezimbili uWisdom Mzungairi ongumhleli kanye loDesmond Chingarande babotshiwe ngamapolisa eHarare namuhla. Ndawonye legqwetha lenkampani le uTatenda Chikora besetheswa icala lokwephula umthetho osanda kubunjwa owe Data Protection Act. Abathathu laba babikwa badinda udaba olwaluphambana lomthetho olwalumayelana ngokudonselana kwabaphethe amangcwaba eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo uMnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abathathu laba baphange bakhululelwa ezandleni zakhe. Umkhokheli webandla le-Triple C uMnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo eZimbabwe ukuze kube lobubelo kwezenotho. Eloba enkundleni ye-Twitter namuhla uChamisa uthe ukukhwela kwe-inflation siya ku-257% kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuphatha kuhle umnotho. Uthe kumele izisebenzi zikahulumende zibhadalwe imali esukela ku-$540 kusiya phezulu. Kanti njalo uthe kumele kuguqulwe okunengi okuphathelane lomnotho ukuze kumiswe ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Wengeze wathi ezombusazwe lezokhetho lazo kumele siguqulwe ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela yokhetho luka-2023. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C uMnumzana Gift Ostalosi Siziva ogcizelele amazwi kaChamisa.
Kufanele ukubana silungise indaba yomkonomi, silungise indaba yokubana elizweni kube le mali ethengayo. Nalo silungise indaba yemsebenzi lokunye okuningi. Esikukhulumayo ukubana ke kufanele ukuthi sibuyele ekuqaleni silungise obathi wona ngama-microeconomic fundamentals. Silungise indaba ye-confidence on the economy. Yinto yokuqala ekhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Esibili kubana sinxa sivela khona kulungisisa indaba ye-confidence, siphendukise i-US dollar is official currency. Ubani isetshenziswe elizweni leyinye ke i-multiple currency basket yelamarand lamanye ke depending ngezindawo. Then ke bese siya phambili ngokubana siqalisele ke ekubhadaleni izisebenzi salary above i-over datum line. Imali le ikhona, imali le yimali etshontshwayo externalizwayo, imali esetshiswa ngomthuli benza ama-quasi-fiscal activities outside parliamentary approval. imali le njalo ikhona ke kuma minerals yakuma diamonds into efunakalayo ngama priorities fanele ama sibusebenzi babisele kuma lesa siyibhadala thina saku genu siqalisele konapho ke ukunegotiate siyaphambi hayikhona ukupa abantu imali engathengiyo hayikhona ukupa abantu imali ephansi kwepoverty data mlaye
lithi lina izisebenzi kazengezelelwe iholo kodwa uhulumende uthi kayikho leyo mali nanku phela sezike zakhalala umsebenzi kaneng kodwa akula lutho olwenzakalayo kwenziweni pho
kuyavesi kubana sebehlulekile umhlaba wonke jikelele xa uhulumende evumbana sehlulekile kufanele kuphiwa abanye abakukwanisayo ngenxa yokubana uhulumende ngezakethi asikwanisi ngenxa yokuthi kukhona okufanele kulungiswe ukubana kube le mali elizweni silungise ukubana ke umnotho wethu usebenzele ilizwe silungise indaba yokubana ama-industry evulwe lakho konke ukwenzela ukuthi i-government ithole itax ikwanise ukubhadala abantu silungise indaba ye-corruption silungise indaba yama-illicit financial flows so ekugcineni kwakho konke yikho uhulumende sithi kala imali uzama ukuthi kakwanise
uChamisa ukhala njalo ngokuthi kukhona okumqoka okumele kuguqulwe phambilini kokhetho kodwa sesike sezwa uMongameli Emmerson Mnangagwa sithi yonke inguquko edingakalayo seyenziwa kuyini eliza kwenza ukubona ukuthi elikufunayo liyakufeza
kufaya into yokuqala kubana abantu bevota ngenxa yokubana elizweni leli kulento ehambayo kubana abantu ukuvota kakuncedi kuyinto engasoqiniso ekhunywa yi-ZANU PF nxa yokuthi abafuni ukuthi abantu bevote kubana kube lohulumente omutsha uhulumente omutsha engangena ehluleke thina njengesizukulwane zezimbabwe silelungelo lokubana sithi xa sele ehlulekile yikho kuyenza ukhetho every 5 years kubana sitshintsheke uhulumente ngoba kula hulumente ungahlala forever
Umnomzana Gift Ostalo sisiziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnomzana Joseph Chuma yena othi uChamisa labanye bakhe yibo ababangela ukudilika komnotho.
Indaba e-inflation asiyondaba e-chart nasodwa lapha njengelizwe leZimbabwe. Ica indawo zonke ngiyakwazi ivile khona ngapha elikhona e-America i-inflation eliyitholayo alikaze libone isikhathi eside ngenxa yezenzakalo ezenzakalayo. Lapha thina eZimbabwe kuyaziwa ukuthi kona ezinye iy'mbangela ze-inflation obana iqele yikhonoko okwenziwa ngabomo ngabanye abangani bakhe uChamisa abathi khona bona bodwa nama video yangibona akhona bathi khona they'll make sure that our economy will scream. So nxa besithi they'll make sure that the economy will scream sesikubona-ke khona okusho ukuphumela ngendaba ze-inflation ilokhu ikhwela. So lapha okukhona kuntona siyabe simcela uba uChamisa sibana kakhulu labangani bakhe bake beyekele ukubana bebelokhu bebe-squeeze i-economy bebesenze ubana thina sigcine sehlule kuphefumula lapha kwelakithi.
Nxa sesikhangela udaba lokusetshenziswa kwedollar leMelika kuphela esingathi yi-full dollarization bakhona osomabhizimusi esesikhulume labo abavumelana loChamisa abathi idollar leZimbabwe kalilahlelwe kathana kusebenze i-US dollar lemali zakwamanye amazwe esifana leyakwele South Africa wena njengosomabhizimusi uvumelana labo yini la
mina ngibona ngantoa umuntu ocabanga njalo ngumuntu nje oyabe efuna ukuvumela ukuphelelwa silemzekelo semningi khangela even omakhelwane bethu ezambia laphana noma ikwata yabo yayishibhede kangakanani abazange beyilahlele kathana kodwa basebenza layo ngabo besebenza lezimali ngoba kathe sikhuluma kanje so ikwata njengoba uzwile seliqinile ukudlula even yona i-South African rand ngokwayo ngoba lelokuze sebenzelana kuhle kwabantu bamabhizinisi kwaba le-production ezwayo okwakuqinisa le imali yakhona ngathi thina lapho osomabhizinisi nxa sifuna ukukhuluma ngokufuna ukuvuselela asikhulumeni ngokuthi kona sivuselele umkhonomo wethu ngokuthi kona si-increase i-production so that lama-export anjani akhule esiya phezulu naku futhi siyakushiya kubona kwenzakele e-Russia ngale bathi sebesithi bafake i-Russia under sanctions simbonile uPutin esithi right wonke umuntu ofuna ukuthenga igasi yakhe ngale sokuzamele athenge ngemali yakhe eyakhona ngale kwele-Russia and sikubonile khona kwantu kwenzeni kuqinise itibalena leyana eyabo
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ulolwazi lokuthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Ubekhuluma namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare lapho bekubekwa khona umnumzana Benjamin Mabenge obhubhe kunsukwana ezedluleyo wanikezwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Ukuze sihlaziye amazwi kaMnangagwa sixoxele umnumzana Chinga Dube ilunga ledale lePolitbureau yeZANU-PF yena othi wasebenza lo mufi owayekuviyo lezandla yena ekuZipra kusukela bevela empini.
Hayi, ijahelani kodimpini enjalo izwa ukuthi wasebenza kuhle kakhulu. Mina ngimazi uswela ngo-1980 sesibuyile sekuhlangene njengoba yena wayekuzanda nayingapha kuZipra, so sabonana ekuqaliseni kuka-1980 sesihlangana amabutho ezanda nawezipra. So hayi, sasebenza kuhle sibili sonke iminyaka leyo esasebenza sonke.
Lithini ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhulumende uzalungisa umnotho welizwe ukwenzela ukuthi afike kumgwazo wakhe owe-Vision 2030 kulungiswe umnotho welizwe? Ubona lokho kusenzakala njengoba sibona iningi likhala ngokuthi kulukhuni elizweni?
Njengoba etshilo nje, ngiyeke ngiphikise lokho akutshiloyo. Sinabona ngakho, angithi sikhona sonke u-1930 awuyafika manje, kodwa thina abanye sesikhulile phela saba nenhlanhla ukuthi siyefika khonapho, you see. Kodwa-ke labo abakhona bazakhona ukuthi into le ayithembisileyo iyenzakele yini, kumbe uzamile ukuthi afinyelele ukuyenza.
Ye, kodwa ungathini ngesimo somnotho welizwe sikhuluma kanje? Intengo yempahla iyakhuphuka, abantu bathi abaholi umholo othe xaxa. Ungathi uhulumende lo uyehluleka yini ukuvuselela umnotho welizwe?
Angeke awazi ukuthi lami ukuhulumende. Manje-ke uma ngiyaqalisa ukukhuluma sengisola khonapho, kule ndlela lapho engahlala khona ngimsola uhulumende. Kodwa hhayi, ukukhuluma kubakethi ukuthi uhulumende lo uyehluleka, ngoba lami kusho ukuthi ngiyehluleka kuphela. So akula muntu ozithethisayo. Yinto okumele ndisitshele ukuthi hhayi, lapha niyehluleka, khangela kuwe lokhu kwawa lokho. Ayisimo kumele ukhulume lokho yini abakhangeleyo.
Ye, sesikhangela ngodaba lwamaqhawe lolo olwenhlonipho yobuqhawe. Abaningi bathi ngabe lo mufi uKhonti Mhlanga laye ngabe wenziwe waba liqhawe.
Hhayi, ngake ngake ngitsho lutho ngoba ingasingeni entertainment board yiyo e-applyele nge-direct mali. Azange sizwe thina nge-application yakhona ukuthi ihambe njani. Ngizwe nje sokuthiwa unikwe i-state assisted funeral, kodwa ukuthi uyaphela khonapho, kumbe njengoba abanye besithi ucelelwa leyo kubiza phindi constitute, angikwazi. Sizakuzwa ngakho-ke. Ngizingathi kuthiwa bakhona sebe-aphilile i-sports and recreation ukuthi-ke bacele isicoco esingaphezulu. So sizakuzwa ngakho ukuthi kuyagcina ngani.
Umnumzana Chinga Dube ulilunga ledale lePolitbureau yeZANU-PF. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abathengisa impahla ezehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali ebantwini. Unkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi. Uthi bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekhansili yakoBulawayo bedinga isisombululo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi khathesi sesisebenzisa imali zakwamanye amazwe, kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo, kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners, abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubiza sithi yi-RTGS. Then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ningakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestradeni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhani okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngizakubisela emuva ngiye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market. Esasikuwoda kwakukulutshwane, idemand yayihayi. You could charge, wakwanisa ukucharja ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing, akusafanani. Inzuzo usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esithi ngama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lo hulumende kanye lekhansili yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders. Kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni. Bekuyibudlelwane beGundwane loMangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa-ke sasesekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusektha yena le informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapha esenza khona ama-engagements lo City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba-ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they've done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kule nhlelo eziningi kakhulu esilazo silakuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. uBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela-ke kathesi lobudlelwano esilabo le ministry, sibambe kakhulu i-cluster ye-small businesses ekuthiwa sithi ngama-SMEs. Imihlangano esiyihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile. Ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende. Sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama-stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa, kodwa okukhulu kakhulu sibonga i communication that we are getting from either city council or the ministry.
Unkosazana Jacqueline Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo kobulawayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Ku Live Talk Diaspora Forum namuhla sikhangela okwenziwa ngabamaqembu akuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa ngoba besithi yibo abadala amacala kulelo lizwe. Amaqembu abatshotshozela ukuthi abantu bokuza baxotshwe kwele South Africa labamabandla ezombusazwe kulelo lizwe batshengisele lamhlanje besithi uhulumende kumele axotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni lelo ngaphandle komthetho. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlangano sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele, saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo, okhokhela inhlanganiso yeGugu Round Genocide Survivors for Justice, uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje stradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona, singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa bahlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihloniphele abantu bomama abasifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezindlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenza.
Umphathi ntambo gatsha lomapholisa uMnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlunguli laba ngotyekeja abasebenza kule migodi kanti kucatshangelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlungulwanga kuleli qula nokuthi yindaba besilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba, kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa, ulabo besifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi, 10,818, abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6083, kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Thuso Khumalo.
Abantu bakobulawayo bathi ukubhubha kukamnumzana Konti Mhlanga ikulahlekelwa kwelizwe leZimbabwe jikelele hatshi abomdeni kuphela. Kubika uGaynor Gumede Saidi.
Umhlanga obedume ngegama lokuthi Konti ubesaziwa hatshi eZimbabwe kuphela kodwa la kwamanye amazwe omhlaba ngomsebenzi wakhe kakhulu kwezemidlalo yamasiko eyokulingisa ukulwela amalungelo abantu lokunye ikakhulu encedisa abasakhulayo ukuthi bengagcini bechitha isikhathi beganga ngenxa yokuswela imisebenzi. Intatheli izindaba elodumo uLennox Mhlanga ngomunye owasebenza loConti okwesikhathi eside. Yena-ke uchasisa ukusebenza akwenza lo muyi.
UConti Mdlalo Mhlanga baqala ukuba mazi kusungulwa amakhosi theater arts. Ngaleso sikhathi ngangisasebenza part-time Montrose Studios ZBC ngingu-presenter. Sahlanganiswa ngumqeqeshi omkhulu owayekhona po ZBC uThula Dlamini. Sisebenza sonke sizama ukuthi sibone indlela zokuthi singa expose njani i-talent yabatsha. Saqala i-program okwakuthiwa Showcase, which was a talent program ku-TV. I-Showcase leyo yadlala siwile kwesikhathi eside. Kusuka lapho asasebenza kakhulu ema-projects amaningi.
Uzwe lithini moyo intatheli izindaba eyake yasebenza umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC?
Udaba lokuswelakala kukaConti Mhlanga kungizwise ubuhlungu kakhulu. UConti ngiqale ukusebenzisana laye ngo-1990 kobulawayo, mina ngise-ZTV yena esemakhosi Theatre Productions. Kodwa ube ngumuntu obese kule minyaka emine ngisazi ngaye ngomsebenzi wakhe we-martial arts and later on ama-theatre production. Ngisebenze laye kuma-productions ambalwa kusukelwa ku-drama eyayithiwa nguKalabane kanye Lost Teacher, then le-talent show eyayithiwa ngu-Showcase eyayenzelwa e-Township Square, i-Township Square isanda kuvulwa. Ube ngumuntu ololwazi olujulileyo kuma-arts and le mikhuba yesintwini ethiwa i-culture. Ngithi lala ngokuthula malume, silahlekelwe ngempela.
Amazwi kazwe asekelwe ngunkosikazi Sarah Mpofu owaziwa kakhulu kwezemidlalo yokulingisa estejini le yamafilimu, odume ngokulingisa kumdlalo owake waba nodumo owawuphansi kwesihloko esithi Makorokoza, ebizwa ngokuthi Tashi emdlalweni lo.
Mahlabe Zulu, alwehlanga lungehlile, bathi isitsha esihle asidlele, kodwa lesi sidlelile, kambe kunini sichuphakiso? Mina uMhlanga uConti igimi besibizana Sebele. Mina igama lami ngingu Sarah Mpofu, usaziwa ngoTash, uqhude manikiniki weZimbabwe Actors Equity. uMhlanga ngihlangane laye ngesikhathi kusungulwa uhlelo lomdlalo uMakorokoza.
Siyabonga Gaynor Gumede, siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kuvuselelwe umnotho. Umongameli Mnangagwa uthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.